takaita msangano pa virtual. Wangu siri msangano tingati TNF meeting. Yaidaizwa kuti principals meeting. Vatungamiri vevashandi, vatungamiri vehurumende, minister ne group rake, neve mabhizimisi.
Ko ndiani anga akokera msangano uyu vamwe?
Minister anga adaidza msangano uyoyo achiedza kuti sezo gore rakapera pane msangano rakatadza kugara nenyaya yekuti vashandi vakaramba kuti kana nyaya yemihoro isina kugadziriswa hatisi kuuya pama meetings. Saka minister anga adaidza meeting kuti tingaita sei sezo tatanga gore nenyaya yeCovid hatisati tasangana, tange tichita kuti tinzwe kuti vashandi tingaita sei vemabhizimisi.
Zvii zvabakakanda mugango sevashandi?
Takatora mukana wacho yokutaurira hurumende kuti isisu dzetu nyaya ndedzemari. Mari ndidzo dzanetsa, mari dzasarira kumashure minister. Takakutaurira. Saka minister akati chimbonyorai pasi so that pandinosangana nevame vangu svondo rinouya achireva iro svondo irori, maybe muswe chipiri ndotaura navo. Saka takatomuendesera tsamba yokumutaurira kuti isisu hatisi kufara nenyaya yemihoro. Vashandi havasi kutambira, zvinhu zviri kutokwira. TNF iri kuratidza kuti iri kutotadza kugadzirisa zviri kunetsa. Nezvimwe zvishoma zvacho zvatinenge tati tawirirana, tiri kuona kuti hurumende hapana zvainotedzera.
Makapa here umbowe zvamuri kutaura izvi vamwe?
Takapa maexamples yokuti pavakati hunzai vanhu vachagara kutask force gore rakapera, vanhu vedu havana kumbodaidzwa kumameetings etask force yacho. Taona hurumende ichingo announce ingava ngamalockdowns, kungava ngamaguidelines ekuti vachaita sei lockdown. Isiso hatina kumbobvira tabvunzwa kana kudaidzwa. Ende iproblemu iri kutonesa, kana maemployers aichema futi kuti hurumende haisi kubvunza, iri kuita zvinhu zvayo iri ega. Saka tiri kumeseji iri kutofamba kuendesa kuhurumende kuti hatisi kukutsikana nezviri kuitika. Saka zvasarira kwavari kuti vaone kuti vanogadzirisa iyo nyaya iyoyo kuti masalaries asarira kumashure. Mari yacho iri kushandiswa iyi haisi kushanda.